Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Fondo ndira 24/2021. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemumwe vofa muvhiki rimwe chete nechirwere cheCOVID-19. Vanhu vatatu vofa uye misha yakawanda ichiparadzwa kuManicaland nekuda kwedutu mpengo remhepo uye mafashamu emvura. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden votaura nevatungamiri vedzimwe nyika mushure mekutoreswa mhiko svondo rapera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu mazana maviri vane makumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 291 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika mukati memazuva manomwe adarika. Nezuro bazi rezveutano rinoti kwakafa vanhu gumi nevaviri vanova vashoma zvikuru zvichienzaniswa nemamwe mazuva ose adarika. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevana kana kuti 974. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru makumi matatu nerimwe zvine vanomwe kana kuti 31,007. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu mazana mana nemakumi masere nevana kana kuti 484 nechirwere ichi nezuro. Vanhu vose ava vakatapurirwa chirwere ichi munyika uye kuManicaland ndiko kune vanhu vakawandisa vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanosvika zana nemakumi matatu nemumwe kana kuti 131. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi kusvika pari zvino zviuru makumi maviri nerimwe zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 21,377 mushure mekunge vamwe vanhu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 297 vapora nezuro. Vanhu vachiri kurwara pari zvino vave zviuru zvisere zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevatanhatu kana kuti 8,656. Harare neManicaland ndidzo nzvimbo dzine vanhu vakawandisa vari kurwara pari zvino nechirwere ichi. ManicaLand yave pachidanho chechitatu pamatunhu ane vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi ichitevera Harare neBulawayo. Mukuzeya nezvekusamira zvakanaka kwaita zvinhu ManicaLand kusanganisirawo kunzvimbo dzekumaruwa, tabata mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka.
Nguva yatiri kurarama iko zvino izvi yaomesesa panyaya yechirwere cheCOVID. Kuwanda kwemarufu nemameseji evanhu vatinotonyatsoziva. Kudhara taingonzwa ari mastatistics, asi izvozvi zvitasvika nguva yekuti taakutoona nevanhu vatinoziva nehama neshamwari dzedu dzichishaika. Saka zvakadai zvakakosha zvakanyanya kuti vanhu tiwane information maererano nechirwere ichi, kunyanya mastatistics akanangana nenzvimbo dzatiri.
Ko zvatiri kuona zvichiburitswa nebazi rezveutano hazvisi kubatsira here?
Zvatiri kunyanya kuona mumaredhiyo istatistics dzenyika hadzinyatsokubatsira kwatinenge tichibva. Saka ndinosuwa kuudza kuti tiri kuedza kuti tiwane information iyi kubva kumaofisi edu ekumadistricts, but havasi kubudisa information iyi. Ndaedzazve kuti nditaure nadistrict medical officer wedu kuti tinzwawo kuti takambomira sei district constituency ward level kumavillages mainstitutions, so that tikwanise kunyatsa kuyambira vanhu zvakazara. Uyezve information yakadaro inobatsira vanhu pachezvayo, ndoti vanhu vanyatsoziva kuti munzvimbo yatiri zvamira sei, pari kungonzwa mafiga enyika yese. Saka ndakamboedza zvakare kuti nditaure naDDC mukuru wedistrict.
Kati kudiwi DDC
wacho naDMO vanenge vachingo refer DDC ano nditi ende kuna DMO. DMO achiti taendesa information ku district task force neku office yeku province. Asi information yekuti ndinofungidzira kuti sema members of parliament nema councillors nema ma stakeholders emunzvimbo tofanira tichitoiwana. Zvinondishamisa kuti pamba district task force gadzira ne government ma members of parliament haamo mu task force iyo. Kutadzonzwisa kuti sei nyika yeZimbabwe ichibva yaderedza zvakanyanya ukoshi wa member of parliament anova munhu akasarudzwa newana nzvimbo iyo kuvamiririra pane zvinhu zvavo zvinenge zvichivanetsa nezvishuwo zvavo pane zvavanenge vachida kuti vakwanise kuita mukati meupenyu hwavo. Saka ndiri kusangana nedambudziko guru rekuti handisi kuwana mastatistics enzvimbo yedu yemamutasa.
Iyi nzvimbo yenyu chete here yasangana nedambudziko iri muManicaland?
Tiri kutoonawo zvimwe zviri kubva kunyanga. Tichatsa kuona maripoti ekunyanga kubva kune mamwe mabhururedu anopinda mumatask force vachitsetsemura, but kudunhu rino remutasa information iyi hatisi kuziva kuti iri kuzoendeswa kupi kana yaendeswa kuprovinci inozofamba sei. But isusu sevanhu vemamutasa nemuconstituency yandinotungamira Mutasa Central hatina information iyoyo. Ndeyekutotsvaga-tsvaga sezvinonzi state secrets. Saka zvinotishungurudza izvozvo.
Vakawanda vanenge vane pfungwa yekuti chirwere ichi chiri kuwanika mumaguta makuru akaita seHarare, Bulawayo, Masvingo nemamwe, vasingafunge kuti chinogona kuuraya vanhu vakawanda kumamisha umu. Zviri kufamba sei?
Chokwadi chiripo ndezvo chekuti chirwere ichi hachisi kusarudza nzvimbo kuti kudhorobha here, kurokesheni here, kuruzevha here. Hachisi kusarudza kuti mupfumi here, murombo here, murume here, mukadzi here. Hachikusarudza zvakare zvematongerwo enyika kuti uyu ndewe bato ripi. Chiri kungotsvaira munhu wese anenge asangana nacho. Saka kurudziro yangu blessing ndeyekuti dai taedza zvachose kutedzera maprotocol ehu pamusoro pechirwere ichi.
Mungapaya muenzaniso here wekurudziro iri kupiwa neWorld Health Organization?
Kumaintain a social distance, zvakare kusanitaiza, kugeza maoko edu, zvakare nekupfeka mamaski, kwete kumasungirira muhuro asi kupfeka tichivhara mhuno nemuromo. Kumaruzevha nemumarokesheni chandiri kunyanya kuona ndechekutoti tsika yemamaski iri kutoitirwa mapurisa. Vanhu havasi kuitira utano hwavo. Saka chikumbiro changu ndechekuti anofa haasi mupurisa wauri kutiza, asi iwewe ndiwo uri kuzviisa panjodzi pamwe chete nemhuri yako nevaunowirirana navo.
Mumiriri weMutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka, vanova nhengo yeMDC Alliance, vari parunhare kwaMutasa kwakare. Sezvo vanhu vakawanda vari kurwara vari kumba, vakawanda vacho vari kudawo kunzwa kubva kuna vana chiremba kuti vangaite sei kuti vasafa nechirwere cheCOVID-19. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Enoch Maida, vakambotungamira chipatara chechitungwiza, vari munyori weZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland.
Vamwe vanobvunzawo kuti hazvino kana ndiri kumba kana kuri kuti ndikanzwa kuti ndiri kunzwa pahuro ndanzwa flu ndoita sei. Zvikuru muchaona kuti kazhinji mishonga inongovako yefluia ndo yatinokurudzira. Kune mishonga inokwanisa kungotengwa over the counter yangwe mafamasi makemist, zvekuti munhu unotenga zvinhu zvatangogara tichingoshandisa pakurapa flu zvakaita sana semishonga yeflu iyoyo. Vana chiremba mafamasisi vanokwanisa kubatsira kudirekta kuti ndezvipi zvinobatsira vana vitamin C, vana flumel, flumed zvakangoita saizvozvo.
Ko, pane zvimwe zvingakwanise kushandiswa here Dr. Maida zvisingatengwi muzvitoro zvagara zvishandiswa nevanhu kare, kana kuti aya atingati mahome remedies?
Vanhu vari kukurudzirana kudya mafruits akaita semaorange aya anobatsirawo kungobatsira kuti utachiona hausanyaya hwakabatira paunoda kubatira pahuro paya. Saka vanhu vanokurudzirwa zvinhu zvakaita sekufema, mamwe akushandisa vanarino mashizha emugamutree, mashizha emugwavha, ana zumbani, zvese izvo, kana kumwa vachinatira kana kumwa zvinopisa izvozvo yatingati steaming.
Ko, izvo zvekunatira izvi zvinobatsirawo sei?
Izvozvo zvinongobatsira kuti tisaramba tichiwana utachiona hungagara kana tinzwa kuti pahuro pari kukasharara nezvimwe zvakaita saizvozvo. Vanhu vanongoti vanobvunza, asi pakupedzisira mukurapa vanhu ngavavhunze kumahospitari kumakliniki vana chiremba manesi kuti zvino kana zvinhu zvichiuya ndichinzwa zvakati ndoita sei. Hazvisi zvose zvingada mapiritsi, asi zvikuru kuti munhu azive kuti ndinodzivirira ndakamira sei nyangwe ndiri kumba. Zvakakosha kuitira kuti tese tisangoti ndangodai ndoda kumhanya kuhospitari kunoadmitiwa.
Ndepapi pamunokurudzira munhu kuti azofanire kuti amhanyiswe kuchipatara kuti anoonekwa nana chiremba?
Munoona kuti akuzarirwa, kufema kwaakunetsa, zvandakunzwa izvi, izvozvo zvoda kuti vanhu vakurumidze kuenda kuchipatara kana kuona vana chiremba vavo kuti vawane kubatsirwa.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vari paRunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, bato reZANU-PF ratenda kupa ruremekedzo rwemagamba kugurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bigimatiza nevaive mukuru wemajeri vaparadzai Zimondi avo vakashaya svondo rapera nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 miriyoni vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi masere nemana zvine mazana matanhatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 84,637. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere kana kuti 2.8 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemasere ane zviuru mazana masere kana kuti 98.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana ane gumi nenomwe kana kuti 417,000. Vabatwa nechirwere ichi munyika iyi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti 25 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri, asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mashanu nemana kana kuti 54 million. Mafashamu emvura nedutu mpengo remhepo zvinonzi zvakauraya vanhu vatatu nekuparadza misha yakawanda kumaNikaland. Asi zvino zvinonzi zviri kuita zvichita nani pari zvino. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vanoshanda vari muChipinge vaClarice Maduku.
Cyclone Eloise yakaparadza zvakanyanya kuno kumaNikaland, tichitarisa nyanya nzvimbo dzekuChimanimani nekuChipinge. Tingangoti kutanga musi wechishanu mvura yanga ichinaya zvakanyanya iine dutu ichibva nedivi rekuMozambique.
Pane varasikirwa neupenyu here nekuda kwedambudziko remafashamu iri?
Tingati pari zvino kutaura kwatiri kuita titori nevanhu vatatu vakashaya nekudonhera mvura kana kuita drowning. Umwe wacho wakashaya kwamusirizwi, munhu wechikadzi anga achida kupfuura. Then tine mutumbizvo wakaoneka kubudzi Bangazani. Then nevamwezve vakashaya kuChiriga River nekudonhera mvura. Ndo vatinavo pari zvino. Asi nzvimbo zhinji tine misha dzakadonha. Tingangoti muzvikoro tine chikoro cheMarsland High School chine rufu yacho yelaboratory rinoshandiswa nevana vechikoro rakabva. Then tine pachikoro cheGreen Valley Primary School pakabva matoilets. Dzimwe nharaunda dzakafanana kuti mapungu anangaone nedzakawanda wanda. Tine dzimba dzaidonha kana kuti zvimbuzi zvezveBlair Toll zvanga zvichipinda mukati nekuti mvura yakanyanyonaisa. Zvekuti kune dzimwe nzvimbo dzakafanana kuti kungaone kuChipinge, mvura yaitooneka imwe ichibuda nepasi imwe ichibva nekumusoro.
Izvi zvinorevei semaziro enyu?
Kutaridza kuti mvura yanga yanyanyonaisa zvekuti yanga isina chaiti sink asi yaakuramba ichienda. Saka izvi zvakanyanya kukuvadza nzvimbo zhinji. Mamwewo marodzi edu, manetworks edu, nzvimbo zhinji dzekuChimanimani nekuChipinge pane mamiti dzaidonhera murodhi zvokuti hadzimwe hadzichapfuuriki. Tine mapoles emagetsi akadzipurwa zvokuti dzimwe nharaunda dzedu zhinji hadzisina magetsi.
zvino munozoziva sei zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo kana vanhu musingakwanisi kutaura navo nenyaya yemagetsi?
Tichiri kubatsirana nemacommunity leaders edu pamwe neveCPU vachitungamirirwa nemutungamiriri wedu wemudistrict waWilliam Mashava. Tichiri kucombaila information yekuti tinyatso kuona kuti zvii zvakaitika kune nzvimbo dzakawanda wanda. Vamwe vatinoshandisa kupihwa navo information vane mafoni asisina moto. Saka tichiri kutsvagurudza kuti humbiridze tinge tane humbo hwakakwana kuti chii chanyanyoitika.
Muungati here dambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo iri rapfuura pari zvino?
Pari zvino vanhu hatisati vagutsikana kuti yaenda, asi mvura yadzikira yecyclone Eloise muChipinge. Kwangu kwakunayawo zvishoma shoma dzimwe nzvimbo kwatombobuda zuva.
VaClarice Maduku, mukuru wesangano rePlatform for Youth Development, vari parunare kuChipinge. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakaita hurukuro nemutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson mushure mekutaura zvakare parunare nemutungamiri wenyika yeMexico vaAndreas Lopez Obrador pamwe nemutungamiri wehurumende yeCanada vaJustin Trudeau. VaJohnson vakaudza vaBiden kuti vari kuda kuti panyuriranwe chibvumirano chekudyidzana pakati penyika mbiri idzi mushure mekunge Britain yabuda mugungano renyika dzekumawirira reEuropean Union. Vatungamiri vaviri ava vakataurawo nezvechirwere checoronavirus mushure mekunge vaBiden vazivisa kuti vari kuzodzokera mugungano reParis Club rekudzivirira kusvibiswa kwemweya unofemwa nevanhu uye musangano reWorld Health Organization. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakaburitsa America mumagungano aya. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vashandi vemugodhi wegoridhe gumi nemumwe chete vanunurwa muguta reShandong muChina mushure mekunge vadhirikirwa nemugodhi mavhiki maviri adarika. Mushandi mumwe chete akafa uye vamwe gumi havasi kuzivikanwa kuti vapenyu here kana kuti kwete. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica kana kuti State Department vaNed Price vashora zvikuru kwavanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevatsigiri vemumwe anopikisa muRussia vaAlexei Navalny avakasungwa mushure mekudzoka kuGermany kunorapwa mushure mekunge vaisirwa muchetura nevanofungidzirwa kuti vasori. Vanhu vanosvika zviuru zvitatu nemazana maviri vanonzi vakasungwa nezuro vachiratidzira. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naDr. Tinotenda Simemeza nyanzvi munyaya dzeutano. Tiri kutarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 munyika, icho chatora upenyu hwevanhu 974 munyika. Muri Zimbabwe, ngatinzwei maondero aDr. Simemeza panyaya iyi. Dr. Simemeza, ndinomugamuchira muchirongwa. Tipewo maondero enyu pamusoro pezvekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19. Tichitarisa nhamba yevanhu vativafa uyezve vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Nyaya iyi muri kuiona sei?
Kuona kuti chirwere chatekeshera nyika yese. Izvozvo tiri kuzviona panews, mumazvipatara, kuti zvipatara zviri overwhelmed. Uyezve zvinova izvo zviri chikonzero chekuti during maholiday season vanhu taifamba-famba, vanhu tanga tarelax nekuti korona yanga isina kunanotsotibata muAfrica muZimbabwe semaningi sezvanga yaita kudzimwe nyika dzemiri. So ndosaka tiri kuona uwandu hwechirwere ichi chatekeshera nyika yose, chinova icho chakukonzeresa kuti vanhu vakawanda vave vachishayika.
pakatanga chirwere ichi muna macho. Papa sina wana wakawanda wangachishaya ni pamzana pechirwere chikoronavirus. Chai wana kuti pangwe pa 2 weeks paingo shaya mbunu mwechete. Zino pazo shika kapa nguwa yu pasiro seruptans pane strain 2. Iruku tora upenyu wevanu wakati one day, especially wanu wechidiki. Senya njumia ze utano, ndi hapi mashuka mgada kupa wechidiki kutuwa nyato nzisa kutu aiwa coronavirus haispita kutamba iruku tora upenyu wevanu wakati one day.
Tino itika dhisho kuti zino mazwano nyika yose ya vurika. Chabe kunge tutumu kukara mnyika wani ya wano tiyo global village. Saka possibility yekuti wo strain hiyo inokwanisa iri muZimbabwe yakanyanya maningi. So kwane speak tinoti nguva ino yave kuti tinatso teedzera zvataitaura zviya kubvira corona itang zve social distancing zve self isolation zve quarantine takufana kunatso zviita maningi ne strict hygiene nekungo avoida kufamba famba kana tikwanisa kushandira mumba zviri nani ushandire mumba zvekuti ariga ndimbonoona na gogo ndimbonoona shamwari zvakadaro izvo zvinokwanisa kutikonzeresera.
Tichitarisa zviri kuitika muzvipatara Dr. Simemeza tikuona sezvamataura kuti nhamba yevanhu vari kubata chirwere checoronavirus iri kukwira munyika. Zvino ndada kunzwisisawo kuti zvii zvamuri kusangana nazvo muzvipatara.
Okay, chinonanyoitika nechirwere checorona ndechekuti chinoafekta mapapu saka pema kunoita kushomeka. Saka vanowanzonge vanenge vaona chirwere chiri extreme vanenge vakutouya vakutadza kufema. Saka kurapa kwacho tinenge takuvabetsera kusupplementa oxygen kuvabetsera kufema. Ndozvikuru kunoita muzvipatara tichibetsera vanhu corona.
Ana dokta ari kushanda zvakanaka here muzvipatara?
Vana chiremba vari overwhelmed sezvikungoitika nyika rose pasi pano nenyaya yecorona kuti makesi zacho akawanda uyezve mamedical personnel agara ari mashoma. Saka vanhu vari kuita zvavanokwanisa but basa riripo inge tinofanira kuramba takashinga.
Aiwa muri yeZimbabwe, regai titore mukana uyu mukutenda Dr. Simemeza nekupinda muchirongwa. Nemi vateereri, tinokutendai nekupinda muchirongwa. Kana muchida kutipawo maondo renyu pamusoro penyaya iyi, tumirai mavoice note paWhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Tichashandisa mashoko enyu pachirongwa cheThe Connection nemusechipiri. Nguva ndiyo yadyikana namhuri yeZimbabwe. Tosangana pachirongwa The Connection na 8 PM musechipiri. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove, mhuri yeZimbabwe. Bye-bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu.
Manheru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande. Nhasi nyaya yedu yabata zvitendero zviviri. Inzwaivo mubvunzo uyu.
Makadi washamarari the studio 7. Inini nemubvunzo panhau yechitendero chechikristu nenhau yechitendero chechimoslem kuti nemhaka yei makristu vachiita sani ndivo vanonyanya kunzwikwa zvakanyanyisa namwari kudarika mamoslem? Asi tikatarisa nyika dzine mamoslemu kunyanya, nyika dzemaarabs dziri nyika dzinoita zvadzinoita uye dzichiita kunge ndo dzakapiwa upfumi uye ndidzo dzine masimba akanyanyisa azvakapiwa namwari kudarika nyika dzinotevera chikristu. Uye nemhaka iyi vanoita zvechikristu vachinyanyanyanya kuve involved munhau dzecorruption zvakanyanyisa dzani vanhu vanorarama life yechimoslem.
Ngatinzwei mhinduro izere kumubvunzo uyu. Tichatanga nekukupai mhinduro inobva kumunyori mukuru weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe, Sheikh Henry Balakazi.
Bismillahirrahmanirrahim. Muzita ramwari mupi anengoni. Ndino kukwazisai mukoma wande nevatereri vese ve Studio 7 ndichiti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Runyararo rugare nyasha nemakomborero zvamwari ngazve kwamuri mose. Ndino tenda mutereri nemubvunzo wake waabvunza. Regai nditaure ndichiti avo vanozvikudza nekuzvitutumadza vachiti minamato yavo inonzwika kudarika yevamwe. Hunhu ihwohwo hwakashata nekuti anoziva kudayirwa kwemunamato ndiye Mwari. Chedu isusu tinogona kungogumira pekuvimba kuti zvatachema Mwari vatinzwa. Mwari vanotiudza muKorani chitsauko 25 vesi ya 63 kuti waibadu rahmani ladhina yamshuna alal arudhi hauna. Varanda vatenzi ane nyasha ndeavo vanofamba panyika vakazvidukupisa vakazvininipisa. Hakusi kuzvininipisa kana vachizvitutumadza kuti Mwari anonzwa munamato wako. Vanhu vanoita hunhu ihwohwo vanyengeri. Vanyengeri ava tinoudzwa nezvavo naJesu Kristu, rugare ngaruve kwaari, mukaverenga mubhuku raMako chitsauko 7 kubva pavhesi ya 6 kusvika pavhesi ya 9. Panotaurwa nezvevanyengeri kuti vanonamata pasina nekuti vanodzidzisa mirayiro yevanhu sedzidziso uye vachibatisisa tsika yevanhu vachirega mirayiro yaMwari. Saka nyaya ndeyekuti ngatichengetei mirayiro yaMwari. Tikaenda pamubvunzo wepiri wabvunzwa nemuteereri kuti nyika dzemamuslims dzinoita sedzinobudirira kudarika dzakawanda maKristu. Nyika dzati kutaura nezvadzo inyika dziri kumabvazuva uko kuMiddle East. Nyika dzakaita seana Saudi Arabia, Dubai, Qatar nedzimwe dzakadaro idzodzo. Chinovapa pundutso vanhu vaye ndechekuti munyika dzavo munotungamirirwa nemurayiro waMwari. Murayiro umwe chetewo wakataurwa naJesu Kristu kuna Mateu chapter chitsauko 5 pavhesi ya 17 kuti musafunge kuti ndauya kuzoputsa mirayiro yevaprofita asi kuzozadzisa. Saka mirayiro ichiri pakati pedu uye tofanira kunge tichirarama tiri pamurayiro. Saka izvozvo ndozvinoita kuti pave neuori nekuti hapana uori unodarika kusiya mirayiro yaMwari. Mwari vanotaura muKorani kuti fadhukuruni adhukurukum, ndirangarirei ndigokurangariraiwo. Kurangarira Mwari kuchengeta mirayiro yavo kuita kuda kwaMwari. Saka chiripo apa ndechekuti ngatitore kuda kwaMwari toita ndiko kunotitungamirira isusu mukurarama kwedu. Venyika idzo dzekumamuslimu idzo vane oiri uye ivhurawo kujecha. Isusu mukatarisa kune dzedu nyika tine zvese. Mwari akatipa mamiriro ekunze akanaka, ivhu rakanaka, ivhu reuko runotonetsa kurima, redu rinorimika zviri nyore. Muvhumu tine zvicherwa zviwanikwa zvakawanda. Sei zvisiri kutipa pundutso nekuti takasiya murayiro waMwari tikauitsveta parutivi tikatora ana Roman Dachilo ndovotitungamirira. Nyasha dzaMwari dzobva dzatiza. Saka ndinopedza ndichiti aiwa Mwari tipei simba kuti tikwanise kutora kuda kwenyu tito ndiko kunotitungamirira mukurarama kwedu. Amen.
Nhasi mazvinzira mega vatereri, svondo rinouya tichanzwa tsananguro inobva kune vechitendero chechikristu. Musaneta kutumira mazwi enyu kune zvechitendero pawhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvekare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero, apo tichanzwavo mhinduro kubva kune vechikristu.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhawo zvakare. Vanhu 200 vofa muvhiki rimwe chete nechirwere cheCOVID-19 munyika. Vanhu 3 vofa nenyaya yemafashamu emvura kumaNikaland. Mutungamiri wenyika yeAmerica achangobva mukutora mhiko vaJoe Biden voita hurukuro nevatungamiri venyika dzepasi rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGibbs Dube.
soku isika tisenda.